Iyo reserve bank pache zvayo kubudikidza neinterest rate yavakaisa ye 200% zvakakonzeresa kuti vanhu vatotiza Zimbabwe dollar yacho nekuti 200% interest rate zvinoreva kuti ukatora chikwereti chedhora unofanira kudzorera $3 pamusoro pedhora nekuti 200% ye $1 $3 wozodzorera futi dhora racho kureva kuti wakudzorera iri $4 zvoreva kuti dhora riya ravanga vatora wakudzorera rapetwa ka 4 ndiyani ari mumaketi ari kuita business rinomupa 4 times return on investments hakuna saka vanhu vabva vatiza vebusiness kushandisa Zimbabwe dhora kwaakuchinja maloans avanga apiwa ezim dhora kuti chitichinjira aiti ari maus
zvinorevei zvitakatarisa iwo mutemo weRBZ wekuwedzera mutero pakukwereta mari
mutemo wereserve bank iwoyo wakaisa we 200% interest rate ndiwo uri kuti ivo pachezvavo vari kutozvipiringisha pachinangwa chavo chekuti tishandisa chizimbabwe dhora chechipiri chekuti ministry of finance inotongamirwa naprofessor Mututu Ncube iri kupamba mari kuisa mari yakawanda mumaket kubudikidza nebhajeti ravo
mungapa muenzaniso here ipapo zvinafunda
ku2019 budget ranga iri 8.1 billion zimbabwe dollars 2023 budget right now is $4.5 trillion. Saka takabva pa $8 billion kusvika pa $4.5 trillion. Inova 55,000% increase ye budget pa 5 years. Saka mari iyoyo iri kunopinda mumarket yoderedza simba reZimbabwe dollar. Vanhu voritiza nekuti harichina simba. Kana mari yashaiva simba, vanhu vanoitiza. Ipapa patapedza gore ipapa muna December vamutuli netimu yavo vakaita karikiriki kubhadhara mapayments ehurumende avanga vakabata nguva yese mwedzi yese mukati megore mari yongowanikwa yadzara mumaaccounts emakambanis akanga asingabhadharwi
pane dambudziko rei apa
munhu iyeye akapuwa mari yaanoidi anomhanya anotenga foreign currency saka tinoona ministry of finance ichitadza basa pakadaro ipapa saka izvozvo zvinopedza simba kuZimbabwe dhora chekupedzisira chekuti hurumende pachezvayo haina faith nemari yavo havatendi mari yavo
ko sei muchidaro
sei ndichidaro chekuti macharges maservice ese hurumende mazhinji aakushandisa maus dollar mukapinda pabhodha rebet bridge hanzi hatidi kuona chino Zimbabwe dhora munobhadhara ari maus dollar mukaenda kumapassport munobhadhara maus dollar hakuna passport yezim dollar majuti anobhadharwa mazhinji ari kumaus dollar mukaenda mumagarages efuel kunyange even nehurumende acho magarages maus dollar patoget us dollar mari yavakupa vashandi kunyange zvaiiri shoma zhinji yacho us dollar